Baba tanyaradzwa matongo. Avo vane cerebral palsy mugari wemusunningdale muHarare. Vanoti havasi kufadzwa nemamiriro ezvivakwa muguta reHarare izvo zvisati zvagadziriswa kubva nyika ichiwana kuzvitonga kuzere muna 1980.
Mudzimu kana vakupa chironda vati nhunzi dzekudye. Nzvimbo zhinji dzekugezera kana dzekuzvibatsira hadzina zvekuti ndinokwanisa kuva ndichizvitsigira ndakabatirira, uye dzimwe nzvimbo hadzina pekugarira kana uchizvibatsira, zvinofanira kuti zvicherechedzwe.
Mai Lucia Mambure, vanotungamirira sangano rechenga wose revabereki vane vana vane cerebral palsy kuEpworth, vanoti mitemo yekanzuru yezvivakwa inofanira kuvandudzwa kuitira kuti vakaremara vakwanise kushandisa zvivakwa zvepamba zvakatambanuka.
Kana tichifungidzira kuti inini handina munhu ane hurema pamba pangu, but ngatirangarirei kuti tese tiri kukura uye tinogona kurwara. Kana kutiwo ukasangana netsaona inokonzeresa kuti uve nedisability uchada kupinda mumba mako, zvinozokukostira mari yakawanda, wakupwanya mudhuri kuti uchiwedzera doria uchiipinde, kana kuti stretcher, kana kuti chiwoka chikwanise kufamba kana mupassage.
Muzvina fundo Tafara Marazi, avo vasingaone, vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe, vanotiwo nyika ino yasarira shure zvakanyanya zvichienzaniswa nenyika dzakaita seSouth Africa uko vakaita zvidzidzo zvavo.
Malift awo ese anotaura, anoreketa, tapa first floor, tabuda tapa second floor, tabuda tapa third floor, pa airport paya. Asi ndatsoka kumusha muno ndofunga ndakasangana nelift 1 chaichaya ndakaona inotaura, and inenge yakatoiswa mwedzi uno nekuti ndaigara ndichishandisa lift iyoyo. Marobots patori nedisaster nekuti hapana kana robot rimwe rinotaura, kutongomirawo kunzwawo kuti vanhu vakudarika uye rodarika.
Vamarazi vanoti vakaremara vanofanira kurwira kodzero dzavo vakabatana kuitira kuti dambudziko rezvivakwa rigadzirike.
Tingati ihonya kwese mukombe unoiburi, dambudziko riripo rinobatana nevanotipa maservices iwawa vanoita semakanzuru nekwazvinotaurwa nevakuru kuparliament zvichienda mberi ikoko. Ndo rimwe diviri. Isu vakaremara tine dambudzikowo, tinoda kumira kuti zvinhu zvese zviitwe kuti takavata.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti vari mushishire kuita kuti dambudziko rezvivakwa rigadziriswe kutanga gore rinouya.
Tinoda guta rinotaura nemunhu, tinoda guta rinoita kuti unge richiziva kuti uri safe here, kana kuti uri pari pakamanikidzana, wofamba here kana womira. Tichange tichitaura nemainjiniya edu kuti vatore teknoloji iyoyi yatichipei yatitekeshere nekuChina kwese, kuti tinge tichigadzira kuti upenyu hwevanhu hunge hwakanaka.
Vamafume vanoti mitemo yakanangana nemavakirwo edzimba pamwe nezvivakwa zvinoshandiswa neveruzhinji iri kuvandudzwa kuitira kuti vakaremara varerukirwe.
Mabuilding anovakwa mutown achange ane marempu. Mabuilding akudhara tichatarisa kuti maplana edu aende kwavari vange vachigadzirisa nyaya dzemarempi iwawo.
Bumbiro remitemo renyika pamwe nemutemo unobata nyika dzepasi rese weConvention on the Rights of People with Disabilities anotaura kuti ikodzero yevakaremara kuti vagare vakatambanuka mudzimba nekushandisa nyore zvivakwa munharaunda mavagere. Munyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, mutemo weAmericans with Disabilities Act unosungira vemabhizimusi nenzvimbo dzinoenda veruzhinji kuti avake zvivakwa zvinokwanisa kushandiswa nyore nevakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.